manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishano chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJebus Kala mudhorobha iri. Mafashamu emvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichigadziriswa kuChimanimani East. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mudhorobha remasvingo nhasi asunga munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki rebato reMDC uye vari kanzura wewadhi 4 mudhorobha remasvingo vaGodfrey Kurauone achivapomera mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vakurauone vanoti vatorwa nematikiti vamatanhatu vachizoendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station uko vasvikopomerwa mhosva yekuparadza midziyo inokosha zana rezviuru zvemadhora chishanu chapfuura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamhirizhonga yakatevera kutongwa kwemutevedzeri wasachigaro weMDC vaJobs Kala mudare repamusoro mumasvingo apo vaipomerwa mhosva yekuda kubvisa pachigaro vaEmerson Munangagwa. VaSikala vakazowanikwa nemutongi wedare vasina mhosva. Nemusi wechishanu wakare mapurisa anonzi akasungawo dzimwe nhengo dzebato iri ina dzichipomerwawo mhosva imwe cheteyo. Vakurauone vanoti vazoiswa mumaoko emagweta avo uye vanyoreswa gwaro rekutenda mhosva kana kuti warned and cautioned statement uye vanenge votarisirwa kuzodaidzwa zvakare nemapurisa chero nguva. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Asi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisawo kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti ratumira magweta aro kuti abatsire vashanu ava. Ngatinzwei vakurawo nevachitsanangura.
Ndodavira kuti neveruzhinji vanoziva kuti musi weFriday musi wa14 kwakune koti yaitonga vaJobs Kala. So mhuri yeMDC yakauya ichipa solidarity kuna vaSikala. Nekudaro mapurisa semugariro wavo nemuitiro wavo vakauya vakaprovoka vanhu vaingozvimbira zvavo vakazvimirira asi vaingoimba vari in peace vaisonge vaiita mapurisa akauya akaprovoka vanhu. Saka pakira vanhu kusawirirana pakati pemapurisa nevanhu vangazopa solidarity kuna vaJobs Kala. So nhasi ndiri pamashops emuwadhi mangu ndopauya maCID anga ari 6. So mapurisa auya ari 6 maCID aidobva vanditora nekupumasvingo Police Central Station. Ndokusvika paya ndobva vanibvunza zvanga ida ndibvunza, but zvanga ida kundibvunza zvanga ida kuti ndivaudze kuti ndivavana ndinoziva vangatora paki muprocess yangaizwa musi Friday. But ndinga apindura kuti aiwa handikwanisi kudavirira munhu asipo inini I can answer for myself zvanenge vandibvunza ini zvamusoro pangu ndozvandinovapindura. Saka nokudaro vabva vazonditi unisimuti kuti yanoti cooperating and therefore takukucharja is our first suspect and the charge yedu in malicious damage to property and property yakadhamajiwa is worth about 100,000.
Saka vakusunga here kana kuti vangokubvunzai vachikuregai?
Vatondisunga because vazotora inonzi warned and cautioned statement iyo vatovamusungwa and vazonditivo ndakusiya uri maoko emalawyers ako nenyaya yekuti sitini yedu haina kumira zvakanaka yadhakwa. Saka tiyakushedza kana sitini yedu haina kanebhinasi uri mangwana wozosaina and then kana wasaina tizopita tondakotini.
Saka imi muri kuti ine mhosva yamuri kupomerwai?
Ndikangoti zvangu kushayiwa nyaya kumapurisa havasi kuziva zvavanoda nokuti chokwadi ndechekuti I never participated in any violent activity. So ndinowa sekuti vangotsvagawo unokupomera wari kufunga sekuti ari padhuze navo. Maybe kuda vashaya vanhu vanofunga sekuti ndovakaita violence and therefore maybe vaona ini ndiri an easy target for them. But however, isusu semhuri yeMDC, as the young people of MDC, tinoti aiwa hatisi kuzotyidzirwa nezvakadai, tinaramba tichindira mberi nechinangwa chedu chekubvisa hurumende yamunangagwa. Saka isusu semhuri tinoti aiwa vanoramba vachiita havo zvavanoita izvozvo, but hatibvunduki mapepa senhembwe.
Pane vamwe vazotongwawo here vazopomerwawo mhosva mushure menyimi, nokuti tiri kunzwa kuti kune magweta atomirira vanhu 5.
Before inini musi uyo weFriday uyo vakasunga vanhu about I think about 3 vakasunga musi uyoyo. Saka ndo zvakonzwa kuti namba iyo inde kwairi, but iyavo vakasunga handisati ndawa kuti chaji yavo yanga iri yechii, but inini handasungirwa ini imali has damaged to property.
Imi mune umbowo here hwekuonawo kuti pane midziyo yakaparadzwa?
So far handisindaona, chandangoziva kungoutmarikuisira nguva tichimwe midziyo yakaparadzwa imotikari yemapurisa. Saka hasi kuziva, hatotanyatso kuona zvangu ndoti midziyo yavanotaura ndeipi, kuda vakazotiudza kana takuenda kukoti. Ameno.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa, uye vari kanzura weward 4 mudhorobha reMasvingo vaGodfrey Kurawone, vari parunare kumasvingo kwakare nestudio 7. Mumwe kanzura vekuchimanimani East vaJoel Dumakwezu vanoti mvura yakanaya zvakasimba kutanga kwesvondo rapera mudunhu ravo yakaparadza mamwe mazambuko nemigwagwa zvakanga zvichigadziriswa mushure mekunge zvamboparadzwa necycloni idai gore rapera. VaDumakwezu avanowekanzura weward 23 kwamutsvangwa vanoti nzvimbo dzakakanganiswa nemafashamu akaitika zvakare svondo rapera dzinosanganisira nzvimbo yemabhizimusi yekwakurwa isimba nemuchadziya mushure mekufashukira kwerwizi muchira. Izvi zvinonzi zvakatadzisa vana vechikoro vanodzidza pamuchadziya primary school kuenda kuchikoro pamwewo nevagari kuti vange vachienda kukiriniki. Zambuko reparwizi urwu rinonzi rakatorwa nemafashamu ecycloni idai gore rapera, asi kusvika pari nhasi harisati rapera kugadziriswa. Ngatinzwei vaDumakwezu vachitsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Mune mumwe mai akaparadza munzvimbo dzemarisiti munomu especially kuward 22 pane rwizi rinonzi Muchira rinobatanidza kurwa isimba nemuchadziya. Apapo bridge racho rakanga rakaiswa retemporary rakabva ratorwa. Hazvekuti motokari dziri kuneseka ipapapa dzichisvika dzichinotombomira zvekutoti ameno vanototombopedza nguva kuti vofamba sei kudarika kunyange mvura yaserera iko zvinezvi. Pozoti pamusangazi motokari zhinji dzinopfuura ipapo dzinototambudzika nekuti bridge racho harina kugadzirwa rakangoibva retemporary asi so far patemporary pacho here rakaibva wasd away. Pozoti muzasi rinokonekta vhimba rakatsvairwa futi zvekuti ndofunga ndobva vari kusenda iko zvinezvi nekuti namasi akakuwara. Pamuchadziya bridge rekuzasi futi rakatorwa futi nemvura. Ese mabridge aifanira kunge akapera kugadzirwa kare mvura isati yanaya, sezvo zviya zvatanga tichingotaura kuti kadhirei kavari kuita izvi vachazotambudzika. Koti pari city chaipo chaipo mabridge rakagadzirwa nemasoja rakadambuka saidi rekwamudhuri yadzo nekuti motokari zhinji diki dzinondoneseka nekufamba ipapo because bridge racho peranga rakananiwa rakadonha. Hapanyasi kufambike zvakanaka zvekuti kudai kwange kuri kuti kambani iri kugadzira saidi rekwandima ward 23 yanga ichinzwawo tsitsi kubvira vanhu vaizoende koisapo semende kuti masimbi acho atimukire mudenga nekuti motokari zhinji ipapapo mavhiri matai aya ari kuchekeka.
Pane nzvimbo dzati dzagadzirwawo here tichiona kuti mvura yane mazuva akati kuti yamira kunaya?
Right, tingati maroads kugadzira kwese tingati kubva panyahode bridge rekwanyahode rinobatanidza ward 22 ward 21 neward 13 rakagadzirwa riri nechepasi iroro rakanaka nerodhi racho chairo chairo rakamaintainwa asi mabridge ndodambudziko. Kusvika kwese kwakurwa isimba ward 22 uko maroads akanaka. Pane panozi pasimbini apo panogara pachingoti mvura ikanaya yopatura inopatura panofanira kunga pechiiswe bridge rakanaka rakakwana zvemhando yepamusoro kwete zvematemporary zvavari kuita. madonga avasiite ma spillway ekurase mvura madonga acho amweni ndekukwidza avasiite kusalandisa kuti mvura ione kubuda
ko chikafu pane vakaparadzirwa here chikafu nemvura iyi tichiona kuti vakawanda vanga vasati vanyatso recover kana kupona kubva mucyclone idai
pachikafu tinotenda ngekuti vakatipa mbeu asi mbeu yakauya kusupplywa ngedonors haina chairi kutibatsira inzara wakarima hapana kana pemunda weunoona iwowo ukafamba zvayo uchichiona yasokuona kuti imbeu yakasupplywa ngedona iroro ameno kwavakaitenga mbeu yacho yakaita sei munhu wega wega kubva munomu kuenda kumawadhi mazhinji ari kungochema ngekuti mbeu iyoyo yanga isina kutinakira hongu yakamera asi kamwana kacho kana shanga 10 ai kana kubereka
vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani east vajold makwezu vari parunare nestudio 7 vari kwakare kuchimanimani east
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika rimwe dare remuguta guru resomalia remogadish ratongera mumwe mukuru mukanzuro yeguta iri kugara mujeri kwemakore matatu nekumbove kwake nhengo yechikwata chealshabab vakuru vezveutano muchina nhasi vati uwandu hwenyaya itsva dzekupararira kwechirwere checoronavhairas wadzikira kwezuva retatu rakatevedzana iye zvino tomboenda kuna mike hove westudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinokam chiram chirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuenderera mberi nenyaya yatanga tiinayo pachirongwa chedu cheYouth Forum vhiki rapfuura, apo takakurukura namuzvare Mercy Chachikoka, apo tanga tichitarisa nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tichinyatsotarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi, kwete kuZimbabwe chete asi mudunhu rose rokuchamhembe kweAfrica. Sekukuvimbisai kwandakaita, nhasi muchirongwa tinava masimba kuchera avo vanoongorora nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika vaakuchera ndinomugamuchira muchirongo wamukoma wangu zviri kufamba
ndinofara magabeni mukoma dzidzimai
aiwa ai ndiripo hangu mukoma nyaya yatinayo mugango mainzwa tiri kunzwa vazhinji vachichema chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika haana kumira mushe asi vamwe vari kuti mikana iripo tipewo maondrei
sekutaura kwavaita kuti upfumi hwenyika hauna unyatsomira sakanaka ichotoi chokwadi saka danho iri riri kuuya vemabhizinesi ava rekudyidzana nevamwe danho rine maadvantage rinoona maviri number one takatori nyika yedu isusu tine vanhu 10 million vazhinji vachona vasingakwanisi kuafoda kutenga zvinhu zvakawanda so pamunozodyidzanawo nevamwe vekunze kwenyika zvinoreva kuti maketi yako kana kuti vanhu vaunokwanisa kutengesera zvinhu zvako vanenge vawanda number two panewo nyaya yeforeign currency kuti munomudambudziko rimwe riripo nderekuti munhu anga achiwana foreign currency zviri kunetsa saka pamunozoitawo macollaboration ivavo zvinoita kuti foreign currency inge ichipinda mukambani which will also help grow the company
vanoita mabhizinesi business avo vachidyidzana newe vari kudzimwe nyika. Business ravo rikubatsira here panyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika.
Rinosimudzira upfumi hwenyika zvikuru sei nenyaya kuti they can be able to earn foreign currency. Zimbabwe inoda foreign currency yakawanda, asi haina masofisi akawanda ekuwana mari. Saka mabhizinesi akadaro kuita kuti nyika inge ichiwana mari. Asi dambudziko rinotonderesa mapolicy dzinoita kuti mabhizinesi iwawo asanyatso kusimukira nyaya dzakafanana nekuti foreign currency yacho inenge ichimonitiwa zvakanyanya kuti yafamba sei, zvinhu zvakaita semagesi, intaneti dzimwe nguva zvinenge zvisingashani. Kana makutyidzana nevanhu vari kunze kwenyika mune muchida kuti zvinhu zvakaita seizvozvozvo zvinenge zvichikwanisa kunyatsoshanda kuitira kuti munge muchikwanisa kubatana nemaclients anenge ari kunze kwenyika.
Mabhizinesi amuri kutaura nezvavo ari imo munyika akawanda. Mataura kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika, asi tiri kunzwa vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kuenda kumawere. Titsananguriraiwo zvakanaka mukoma wangu kuti chii chiri kunyatsonetsa apa.
Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswawo medu munyika munomu, zvakafanana nezvananzvaro zvemapolisi, zvakafanana nenyaya dzeinfrastructure. Tikanisira mapolisi dzinyaya dzekuti mari dzacho dzinenge dzichifambisiwa sei. Izvozvo zvekuti iko zvino hatina stable rate munyika medu. Foreign currency yachona kuti iwanikwe inonetsa. Right now kana uri kambani ukawana foreign currency haubvumidzwe ku foreign currency unenge wakuitengesera kuchishandisa offshore rate. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti progress inge iri stunted kana kuti inge iri limited, nekuti vanhu vanenge vakufunga kaviri kuti toita sei kuti tifambise zvinhu izvi pasina mabottlenecks iwavo. Then panozoitawo even tax evasion, zvekuti vanhu vanenge vakuda kuzvenga kubhadhara michero iyoyo. Saka mari dzinenge dzakusvikira kunze uku dzimwe dzacho dzisingachapindi munomu, because dzinenge dzaa dzikapinda dzichatorwa neRBZ offshore rate. Yeti pane gap kana kuti mukaha pakati offshore rate neblack market rate.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vakuchera. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kukurukura neni, ngatikurukurei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram at bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare chipiri uno papeji redu refacebook pavoa shona pachirongwa The Connection. Apo tichange tichitarisa nyaya yekuti zuva rine chinangwa chekucherechedza vechidiki muzimbabwe roRobert Gabriel Mugabe National Youth Day riri kusvika chishanu uno. Saka ndiri kuda kunzwa kubva kwamuri imi vechidiki kuti zuva iri muri kurionawo sei. Tichitarisa matambudziko amuri kutangisana nawo munyika, pane zviripo here zviri kukufadzai? Mikana irimo here yekuzvisimudzira? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Saka musakanganwe muri yeZimbabwe, chipuri uno tiri kusangana paFacebook papeji redu revoa shona. Aiwa, chinobhururuka chinomhara. Muri yeZimbabwe, regai ndiroye pasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Wamuinai muchirongwa nhasi ndiPrasidis Jeremiah. Tokugamuchirai mufundisi Ndemera.
Tinotenda Studio Prasidis.
Imi munotungamirira kereke riri kuGeorgia. Mungatitsanangurirei kuti makatanga sei kereke iri?
Rinonzi Pilgrims Community Church. Kereke rinobatanidza rurimi rwechishona, chindevere uye nedzimwe ndimi dzekuAfrica tichizosanganisirawo nechirungu. Adi wese munhu anotouya muAtlanta, tinovakurudzira nokuvakoka kuti vauye, nokuti vanonzwa tinotova necreed kana kuti neshoko ratinoshandisa tichiti kumba kana tisiri kumba, a home away from home.
Zvinova zvakazotungamirira pakuti muumbe zvekare rimwe sangano rinosanganisira mamwe mastates ese.
Ichokwadi, kubva paPilgrims Community Church takaramba tichiona konzero chokuti tirambe tichibatana, nokuti pane mukaha pakati peshumiro yekuno ku America kuvarungu neshumiro yedu yekumusha nokuti nyangwe kunamata kwedu kuna maitiro atinobata nako. Saka vazhinji vanga vachisvika panguva yekuti pane mukaha uri kuitika mukunamata kwedu, uye tichitsvaka nzira yekuti tingavhara sei iwoyo mutsauko semubatanidzo wamakereke. Taura navamwe kuna mamwe mastates tichiona kukosha kwekubatana ikoko, uye kwekushumira nenzira inotisvitsa patanga tiri kumusha nyangwe tisita mukati menyika dziri kure. Ndo pakazova nekusangana tichitanga organization inonzi Christian Fellowship International.
Rakavambwa rini gungano?
Christian Fellowship International yakavambwa muna 2006, yakanga iri Easter yemuno muAtlanta tiri under Pilgrims. Tichizova nemubatanidzo nevamwe vanga vabva kuDallas tichizotanga Christian Fellowship International.
Saka munosangana kangani pagore?
Tinosangana kamwe pagore seconference, asi kurukura uye nekutsigirana zvinoenda gore rose. Sokuti kana mamwe makereke aine musangano, pane kubatirana nokushandira pamwe chete kati megore rese.
Kunenge kuchimboitwei chaizvo chaizvo kugungano?
Kugungano iri ndeyatingati family conference. Tine urongwa nevana vadiki kubva kumainfants, zvikuru sei tichida kudzidzisa chatingati identity kana kuti unhu hwedu. Kudzidzisa nyangwe kubva mukubata kwedu kana kuti kurarama kwedu sevanhu yatingati culture. Tiri muno mukati menyika iri kure, tinotanga kudzidzisa vana vedu unhu hwedu, nokuti Kristu chedu chinotsigirwa nyangwe neunhu hwedu. Tinenge tine vadzidzisi vakasiyana, vamwe vachidzidzisa vana vadiki from 5-year-olds kusvika kuma12 and then 13 to 24 zvichikwira, namaworkshop anoenderana nematopics ari kumanikidza mweya yevanhu. Zvingava kunyaya dzemari, zvingava kunyaya dzemichato, zvingava kunyaya dzekugara zvakanaka mukati menyika ino.
Ndinorangarira tichimbotaura pamberi apo muchiti gungano iri rakura zvekuti maakukoka vamwe vanobva kune dzimwe nyika, kana kuZimbabwe kana kuUK kana kuCanada. Zvinofambiswa sei kuti vanhu vazovaewo pagungano iri?
Hongu, tinogamuchira vanhu vakawanda vanobva kune dzimwe nyika, kubva kunzvimbo yekuCanada, unana London, uye nekuAfrica generally and kuZimbabwe. Asi kunyika kwedu kuZimbabwe mavhiza anotiremei kuwana. Isi kubatsira kwedu kupa registration acknowledgement letter inoratidza kuti waregista, inokonfirma kuti waregista.
Muripo wakamira sei?
Muripo unosiyana gore negore. Gore rino takatarisa 296 US vanhu vachishaya inonzi quad, munenge muine 2 queen size beds. Saka zvinosiyana nenzvimbo yatiri uye nemahotels atinenge tichishandisa. Asi kwegore rino i-296.
Musangano uyu unoitwa nguva ipi yegore?
Inoitwa yatinoti Labor Day weekend. Gore rinouya tichange tiri kuChicago.
Nguva dzedu ndodzadyana mufundisi, mochikungotipendera zvedu nemunamato.
Ngatinamatei yedu. Baba vedu vakatendeka nezita raJesu, imi munoziva nezvenyika yokwedu, tinoinamatira pane chino chinguva kuti zvose zvatingasangana nazvo sevanhu, Mwari wangu, ndinonamatira kukundiswa, kugoneswa nokurangarirwa nemi. Pane chino chinguva tinonamatira ruoko rwenyu rwenyasha kuti rutichengetedze nyangwe muzvirwere zvatinosangana nazvo zvecoronavirus. Tinozviunza pamberi pechigaro chokudenga, nokuti imi munotiudza kuti chose chinhu chine zita must submit pamberi pechigaro chenyasha. Ropafadzai Mwari wangu vese vanomira neshoko renyu kuti rienderere mberi. Tanamata nokutenda nezita raJesu.
Mange makateerera kuchirongwa zvechitendero ave kukuonekai muchirongwa chanhasi. NdiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Nyika iri kuchema nhasi zvichitevera kushaya kwemuimbi weAfro Jazz wechidiki Prince kuda kwaShe Musarurwa neZuro Maneru. Nepfenyuro yeZBC inoti muimbi uyu akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Musarurwa anonyanyozikanwa nekambo ndirwo rudo kaakaimba nemumwe muimbi wechidiki pachihera. Tombokupai kambo ndirwo rudo. Kambo ndirwo rudo kubva kuna Pachera na Prince Kuda Musarurwa kuno ku Studio 7 tinoti zorora murugare Prince Kuda. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala mudhorobha iri. Mafashamu emvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichivakwa kuchimanimani East. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku VO.